manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri zvita 26, 2021. Makateerera kuStudio 7 nevinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Maprovincial election atatinawo nhasi afamba zvakanaka chaizvo. Tavhota murunyararo, panga pasina noizi, panga pari panzvimbo, panga pari peacefully. And advantage yataita ndeyekuti ichi district rakapiwa polling station yave kuti ringe richivhotera ipapo, zvichireva kuti ndozvo zvaita advantage yekuti tisanonoke, takurumidza zvokuti nekuda kwaizvozvo.
ZANU-PF inoita sarudzo dzematunhu munyika yose. Nasi Studio 7 inotarisa zvakadzama mamiriro akaita zvino munyaya dzezveupfumi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sarudzo dzebato reZANU-PF dzekutsvaga vatungamiri vematunhu dzaitwa nhasi matunhu ose emunyika, uye zvizhinji zvabuda musarudzo idzi zvichaziviswa mangwana. Godwin Mangudya anoshipanyaya inotevera.
Munzvimbo dzakawanda muHarare dzinosanganisira Mbare neHopley, vanhu vatanga kuvhota mangwanani sezvange zvakarongwa. Asi kune dzimwe nzvimbo dzakaita semufakose, vanhu vatanga kuvhota panguva dzekuma 3 masikati, zvekuti kusvika pari zvino vachiri kuverenga zvabuda musarudzo. Amai Lisa Makoni, vanovesa chigaro wemadzimai muMorris Nyagumbo District kuHarare South Constituency, vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzafamba zvakanaka munzvimbo mavo.
Maprovincial election atatinawo nhasi afamba zvakanaka chaizvo. Tavhota murunyararo, panga pasina noizi, panga pari panzvimbo, panga pari peacefully. And advantage yataita ndeyekuti ichi district rakapiwa polling station yave kuti ringe richivhotera ipapo, zvichireva kuti ndozvo zvaita advantage yekuti tisanonoke, takurumidza zvokuti nekuda kwaizvozvo. Plus tanga takangorongeka kubva pana chiyahumani kusvika kunhamba 40 kune madeputies edu, masecond consariate yedu number 40.
Vachitaura mushure mokuvhota pastodhati womumbare, mutevedzeri weWomen's League Mumbare 1 District Ambuya Garise, vati sarudzo dzekutsvaga utungamiri hutsva hwedunhu ravo dzafamba zvakanaka, kunyange hazvo pange paine vakawanda vari kuda zvigaro.
Papasina nogakava ai tanga chimuradza kuti tivanewo munhu mumwe chete tese, nyange mumwe angativhotera waanoda uye achivhotera waanoda, asi tivanewo munhu mumwe chete tavhotirana pazvakanaka. Tichibuda vanomuda kuenda kumba, chienda kumba tisatongogarawo zvedu pana patamirira chisungirikini, tazomira manje tichiona kuti zvatabika zviyaizvi. Munda wedu watarima waibva here, zvarodoka tomirira kuti takagara zvedu pano chitandara.
Vamwewo Ambuya vaudza Studio 7 kuti vanofara kuti sarudzo dzabuda zvakanaka, uye vati vachagara pastodhadwo kudzamara zvabuda musarudzo zvaziviswa.
Isu ezanopieva hatidi mirizhonga, tinovhota takanyarara. Avhota oenda kumba zvake, auda kugara kumirira mazvatsikuda kwake. Sesu chembere zvedu tangoti aiwa toda kupedzisira nazvo, chikafu totenga nemari pane Kresta mbara apa, tobuditsowo toisa pai pakresta mwana takamirira mazausi.
Murongi wemisangano muZANU PF vaMike Bima vati zvichemo zvavange vanzwa kusvika pari zvino ndezvekuti kune dzimwe nzvimbo vanhu vanonoka kutanga kuvhota, vati vange vakamirira kunzwa zvizere kubva kumatunhu ese munyika. VaBima vatiwo vanotarisira kuti kuverengwa kwemavhoti kunopera mangwana.
I would know as I said zvino tawana report province by province kunzwa kuti zvamira sei, because we we had planned kuti maelections anoitwa nhasi but kuverenga would go even up to tomorrow because pane collation zvoenda to the next level ochechewa achinda next level so that is we have no problem in the counting tomorrow
kunyange hazvo sarudzo idzi dzichinzi dzafamba zvakanaka vamwe vakabuda musarudzo idzi vachiti vaichichidzirwa Lazarus Dokora vekumashonaland central vanoti vakabuda musarudzo idzi sezvo zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka nhasi vaabhiya mujere vekumashonaland west vazivisa kuti havachapinda musarudzo asi havana kupa zvikonzero zvakati tsvikiti kumashonaland east vaozias vute vakarambidzwa kukukwidza zvisina tsarukano kunyange hazvo zita ravo raimbenge ratambirwa nepolitbro vabima vaudza studio 7 kuti vanenge vachichidzirwa vanofanira kumhanyara kubato kuti vanenge vaita izvi vatorerwe matano Mune makwikwi anotyisa muzanu PF zvekuti pamatunhu ese munyika Valerie Mavhima ndivo vega vakashaya nevakwikwidza pachinzvimbo chasachigaro wedunhu reMidlands muHarare mune vanhu vashanu vari kuda chigaro ichi vanoti vaChris Chuchu vaGoodwill Masimirembwa vaGodwin Gomwe vaJason Pasade navaBoniface Karoro ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevanomwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu chiuru chimwe chete nemakumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 1098 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina nemazana mapfumbamwe nevasere kana kuti 4908 ukowo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga kupararira vave zviuru mazana maviri nezvishanu nemazana mana nemakumi mana nevapfumbamwe kana kuti 205449 kusvika mukupera kwezuva nezuro vanhu vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni mana nezviuru zana nezvishanu zvine makumi maviri kana kuti 4,105,020 vanhu vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu nezviuru zana negumi nezvitatu nezana nemakumi mana nevapfumbamwe kana kuti 3,113,149 uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana hurumende inotiwo ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamira chipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vanoti vanhu vanofanira kuramba vachitevedzera nzira dzose dzekudzivirira kuti COVID-19 isapararira sezvo chirwere ichi chichiripo ngatinzwei hurukuro yataita navo
chokutanga chatoda kutaura ndechekuti sezvatakamborewa kuti Omicron virus yeCOVID-19 inoparadzirwa kana kutatapuriranwa zvakati nyanyei kudarikidza mavariendi kana vana Delta virus vakambovakwavo saka muchaona kuti mafigiri edu sezvatakamboreva akati wedzerei evanobatwa noutachiona ihwohwu asi muchaona kuti vanonyanya kurwarisa stereki asi kana kuti kufa nokuda kwevariendi yeOmicron vakati shomekei pane vakanga variko tichienzanisa nana Delta variant vakadarika saka zvatingangoreva ndezvekuti nyango wandi huripo tichiona kuti mafigiri evanonzi vashaika nokuda kwecovid-19 takatarisana nevariendi yeOmicron ari kuti wedzerei asi haazonyanyi kusvika pamavariendi apera aya
zvii zvamuri kukurudzira vanhu kuti vaite
chikuru ihurudziro yatinongoramba tichipa sezvinongorehwa nehurumende sezvinongorehwa neve World Health Organization kuti ngatirambe tiine chenjedzo yokuziva kuti chirwere ichi cheCOVID-19 hachisati chapera chirwere ichi chichiriko zvikuru chichakasimba uye kuti vanhu vanokurudzirwa kuti ngavabayiwe nhomba kana kuti vaccine yeCOVID-19 sekukurudzirwa kwazviri kuitwa
sei paine kurudziro yakadai
nokuda kwekuti zviri kuonekwa kuti vakawanda vari kubatwa nevirus yeOmicron yeCovid-19 iyoyi ndevaya vasati vabaiwa nhomba, vakawanda zvikuru kudarika vakabaiwa, uye vari kunyanya kurwara kana kufa nokuda kweOmicron iyoyi kana COVID-19 iriko utachionawo, vakawanda vacho ndevaya vasina kubaiwa nhomba. Saka izvi ndo saka vanhu vachiramba vachikurudzirwa kuti ngati baiwei nhomba yeCovid-19.
Asika kuchine vamwe vari kutsika madziro, Dr. Maita.
Variko vane zvavanotaura, variko vakambowana zvavaitaura vachiti zvinozokonzera zvakati, asi muchaona kuti nyangwe nanhasi zviya zvainzi macomplications anozomuka akadai zvinozokonzeresa zvinhu zvakawanda, vamwe vanonzi havachabereki. Hatisati tambozviona, hatisati zvawanikwa nescience kana nemedicine kuti aiwa pazoita iyi nyakanyaka idzi nokuda kana macomplications aya nokuda kwekuti munhu abaiwa vaccine kana kuti nhomba yeCovid-19. Saka kurudziro iyoyo yokuti vanhu varambe vachibaiwa iripo, inoramba iripo, uye zviri kutoonekwa vana mazvikokota vescience nemedicine vari kutoongorora vachiona kuti vaccine iyoyi nhomba iyi inobatsira kudzivirira kubatiwa neurwere kana utachiona hweOmicron ihwohwu, kana kuti munhu anzi anyanya kurwara nahwo. Saka ihurudziro iyoyo yokuti vanhu varambe vabayiwe nhomba yeCovid-19.
Nyanzvi munyadzi zveutano uye vakambotungamira chipatara cheChitungwiza, Dr. Enoch Maida, vachitaura vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi munyadzi zveutano muSouth Africa dzinoti ongororo yadzakaita inoratidza kuti vanhu vakabatwa nechirwere cheCovid-19 chemhando yeOmicron variant vanopedzisira vave nemasoja emuviri mavo anodzivirira kuti vasabatwe nemhando yeDelta variant. Izvi zvakabuda muongororo yakaitwa muDurban pavanhu 33 vakabayiwa nhomba nevasina kubayiwa nhomba, uye nyanzvi idzi dzakaona kuti vanhu vakambobatwa neutachiona hweOmicron variant vaive nemasoja mumwiri wavo ane simba rakawedzerwa nezvikamu 14 kubva muzana mushure memasvondo maviri vabatwa nechirwere chemhando iyi. America neRussia dzichaita hurukuro musi wa10 muna 2022 pamusoro pezviri kuitwa nemauto enyika mbiri idzi, uye kubudirana pachena panyaya yekusagadzikana kwezvinhu muUkraine. Izvi zvazoviswa nenyika mbiri idzi mune imwewo nyaya pamusangano wavakaita nemagavhuna emuAmerica neZuro. Mutungamiri wenyika iyi vaJoe Biden vakabvuma kuti urongwa hwekuwedzera zvikwanisiro zvekuvheneka utachiona hweCovid-19 hauna kunyatsobudirira, uye vachashandisa masimba ari pasi pemutemo weDefense Production Act kusimbaradza urongwa uhwu. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti chido chavo ndechekuti zvicherwa zviunze mari inosvika mabhiriyoni 10.2 panosvika gore ra2023. VaMnangagwa vakataura mashoko aya svondo rapera pakunyoreranwa kwechibvumirano chekuchera lithium pakati pekambani yekuChina yeZhejiang Haiyu Cobalt neyekuAustralia inonzi Prospect Resources Limited. Kambani yekuChina yakabhadhara mari inosvika $442,000,000 kana kuti $422 million kutenga mugodhi uyu. Mugodhi welithium uyu unonzi Acadia Mine. Asi mubvunzo une wakawanda ndewekuti Zimbabwe iyo yakakomborerwa nezvicherwa zvakaita segoridhe, lithium, koromo, mangoda nezvimwe, sei isiri kukwanisa kunyatsowana chouviri kubva mazviri. Nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti
investment yatiri kunzwa iri kubva kuChina inopfuura $400 million iri kuuya kuinvesta mulithium tiri kuona iri game changer. Ichashandura upfumi hwenyika yeZimbabwe nekuti lithium products dzosanganisa mabatteries electrical motor vehicles ndiyo yava kunyanya kuita mukurumbira pasi rese kunyanya kutungamirwa neChina. Tinoziva kuti nyika dzanga dzine oil kunyanya pari zvino ndodzi nemare ine mukurumbira asi oil yaishandiswa kufambisa dzimotokari. Nao lithium ndio itaka kunzwa kuti ndio yavakudiwa zvakanyanya chifambidzana nemamiriro ekunze tichirwisa climate change. Saka dziri kureva kuti Zimbabwe ine mukana wekuitawo nyika ine mukurumbira pamari pasi rese.
Vaenderera mberi vachitiwo nyaya dzeori ndidzo dzinogona kukanganisa budiriro iyi.
Pane maoko emakudo akawanda muZimbabwe anoti paya mainvestors akadai so oonekwa abata matepa tafura paya akuti ndipo 10% ndipo chakati. Takazoona pakanya vaDangote pakanga vaya nemari yasvika $2 billion vakati we mean business. Asi mukufamba kwenguva takazonzwa kuti vakazopera rudo rwekuinvesta muZimbabwe vakadzoka nemari. Kune vamwe futi vatisa pasi kuzidoma vakanga vauya futi muno vakazotiza vakaenda kunoinvesta kuZambia vanzi tipei ma 10%. Saa tiri kuti kuhurumende ngati siyane netsika nehosha iyoyo yekuteera kuda kunopuwa 10% pausina chiwashanda. Nyika yaramba ichingodzoka kumashure. Tine mari dzose dzaanotyisa akadai so anokwanisa kubatsa kuti nyika ichinje overnight.
Mashoko aya atsinirwa nenyanzvi munyadzi zveupfumi Dr. Prosper Chitambara avanoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti
nyaya kuona kuti tiri kuita process zvicherwa zvedu kana kuti yatingati value addition tounza industrialization around minerals izvozvo zvazvisiri kuitika but effect yekuti tine zvichero zvakawanda itori opportunity yekuti tikwanise kuita natural resource industrialization strategy takatarisa nyaya dzelithium zvakutorwa kuti tinofanira kunge tiine ma lithium processing plants muno muZimbabwe izvozvo zvinobatsirawo zvakare kuti tikwanise kuretaina more value kuburikidza nezvicherwa zvedu.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano re-Anti-Corruption Trust of Southern Africa vaAloyce Chaumba vanotiwo zvakakosha kuti pazvibvumirano zvakadai hurumende inyatsobuda pachena kuti zvinofamba sei nekuti kazhinji pane mute wakawandisa.
Tinofunga kuti kunzwa kutengesa nyika yaifanira kuita mubatanidzwa huwo pakati pemakapani akazvimirira ega nemapazi ehurumende kuti isu tinge tiine chekuita nemigodhi yakafanana neiyoyi. Pane zvicherwa zvakawanda zviri kungobuda munyika munomu asi nyika ichikwangwa yakudai.
Ko, mari yatengwa nayo migodhi iyi inoratidzei chaizvo? Imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi vaVictor Boroma vanoti
Kutengwa kwemugodhi weArcadia Lithium Mine uri kuGoromonzi kubva kuProspect Resources yekuAustralia nekambani yekuChina inonzi Huawei kunoratidza chiedza maringe nekubudirira kweindustry yelithium muZimbabwe. Mari yatengwa nayo mugodhi ye $422 million kuAmerica. Imari yakanaka sekuti vatengesi vakashandisawo mari inosvika kumamiriyon 26 million. Avawo vatenga vachabudisawo mari inodarika bhiriyoni rimwe chete kureva 1 billion kuAmerica. Kureva kuti mari iyi ndingangoti yakanaka.
Panyaya yekuti Zimbabwe iwane chouviri pane zvicherwa vaBoroma vati
zvange zvakanaka kuti kambani yekuChina inonzi Huawei igadzire mabattery aedzimota aya muno muZimbabwe kuti vanhu vanave muno muZimbabwe vawanewo mabasa uye nyika yeZimbabwe upfumi hweZimbabwe hubudirire. Asi tochitarisa pakuti zvimwe zvinoshandiswa kugadzira mabattery elithium aya zvinenge zvichibva kunyika yekuChina uye nyika yeZimbabwe haisati yava tingangoti nemotikari dzakawanda dzinoshandisa magetsi ayo anonzi maelectric vehicles pachirungu. Zvireva izvona kuti zvese zvaigadzirwa nekambani yeHuawei zvaizopedzisira kuti zvabuda kunze kuenda kuChina.
Zimbabwe iri kuedza kuita chibvumirano chakadai nekambani yeZimplants kuti ikwene nzvere zvainochera isati yazvitengesa kunze. Asi izvi zvaine makore akawanda zvichiedza kuitwa kubva mushakabvu Robert Mugabe vachiri mutungamiri wenyika. Mutungamiri werimwe remapato anopikisa munyika reFreedom of Rights Under Sovereignty Muzari Irene Manyara Muyenziwa vanoti munhu wese anofanira kuwana rubatsiro rwechikafu zvisinei kuti abuda mbamani. Muzari Manyara vanoti mukufamba kwavo vachitsvaga rutsigiro munzvimbo dzakasiyana siyana vari kusangana nevanhu vazhinji vanenge vachichema chema kuti vave kutozvimanikidza kuti vapfeke hembe dzebato riri kutonga munyika kuti vakwanise kupuwa chikafu cherubatsiro izvo zviri kuvashungurudza. Asi gurukota rinoona nezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoramba kuti panoitwa uori panyaya yekugovera chikafu vakati vanhu vanenge vaine umbo hwekuti izvi zviri kuitika vanofanira kusuma bazi ravo voongorora. Muzvare Muyenziwa vanoti vane urongwa hwekudaidzira musangano nemamwe mapato kuti vabve nyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Zvinhu zvakasiyana siyana ndiri kuona kutambudzika kukuru kwevanhu nekutadza kunzwisisa kuti vangazvibvisei mukutambudzika uku hawo and kuti gavhumendi inovabatsira kwapi mukuvabatsira.
Zvii zvamuri kuona mukufamba umu? Takatarisa nyaya iyoyi yekupiwa kwevanhu zvinhu zvakadai sembeu nezvimwewo.
Vanhu vari kutarisira kuti pavanenge vachipiwa rubatsirwo negavhumendi, asi kiexample yandingangopa ndiyo yecurrent ruling party iripo, ndiri kuona vanhu vachinge vakapfeka matisheti ezanu pf, vamwe vakapfeka mazambe ezanu pf, vachiti ivo kuti vapiwe masiti iwaya kana kuti fertilizer or whatever it is, vanofanira kunge vakapfeka zanu pf matisheti nemazambia or macap or whatever it is kuti vange vachipiwa masidzi nefertilizer. And ndikatsvaya kuvaexplainera kuti handizvo, you don't need to wear zanu pf emblematic clothes kuti unge uchipiwa masidzi, because yandataura iyi kuti is the obligation of the current government actually provide subsidies local farmers commercial farmers and even business farmers and so forth. Saka ndozvo zvimwe zvinhu zvatikuti tikuona kuti kusanzwisisa kwevanhu nekutya kuti tikafange tiri vezanu pf hatingapiwe. I think that is the wrong message yekuti zanu pf has to be fair and be transparent and be truthful to people kuti vanhu vange vasina kutya kwekuti tikasapfeka, because vanhu vari kupfeka vanhu vemdc vamwe vacho vanhu vemamwe mapata minimum madpt party mapata akasiyana siyana, but vari kungoti tikauya takapfeka zvezanu pf but they are not actually zanu pf supporters. Saka those are some of the things that you know we just need to be transparent as Zimbabweans kuti zvive, because izvi hazvi kubatsiraidhe nezanu pf yacho daiven vanhu vakauya vakapfeka iyoyo uniform yezanu pf This is something that the government has to do for its people, not the party at all.
Avo vanga vari mutungamiri werimwe remapato anopikisa munyika reFreedom of Rights Under Sovereignty kana kuti FORUS, Muzvare Irene Manyara Muyenziwa vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Munhau dzemitambo, sangano reSports and Recreation Commission rinoti harisi kushayiswa hope netsamba yeFIFA yekuti ridzore pabasa vatungamiri veZifa avakambomiswa basa necommission iyi. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Manager weMaurias vaWellington Bandare vanoti vatambi vese vakadaidzwa kubva kuSouth Africa, Tanzania neZambia vave mukamba vakamirira kusimuka kuenda kumafinari eAFCON aya.
Vatambi vakabva kunze ndeava vanoti Martin Mapisa, Talbot Shumba, Alec Mdimu, Kiro Chimwemwe, Gerald Takwara, Teenager Deve, Bruce Kangwa, Onesimo Basera, Temptation Chuunga, Tawan Kamsoko, Kudakwashe Maachi, Ishma Wadi, Nefatigere na Prince Duve.
Okuho hondo pakati peZifa ne Sports and Recreation Commission kana kuti SRC iri kuenderera mberi. Sachigaro we SRC vajerahud mulochwa vanoti havasi kutambisa nguva yavo kutaura nezvinyaya yekudzora mutungamiri wezifa vaFelton Kamambo nevamwe vavo pabasa nekuti havana kuwana tsamba kubva kufifa nezvenyaya iyi. Vamulochwa vanoti vakaziva nezvetsamba yakanyorerwa vaJoseph Mamutse vanotungamira mabasa muFIFA kana kuti Chief Executive Officer neveFIFA mapepa nhau tsamba iyo vanoti hainei navo. Vamulochwa vanoti tsamba iyi yakanyorerwa vaMamutse avo vakadzinga basa kare kare. Tsamba iyi iyo yakauya sondirapira iri kupa SRC kusvika musi wa3 ndira kuti idzore vaKamambo nevamwe vavo pabasa kana kuZimbabwe inodzingwa munhabvu yepasi rese. Kudzingwa uku kunosanganisira Zimbabwe kubuditswa makwikwi eAFCON 2021 ayo ari kutanga musi wa9 ndira muCameroon. Vamwe veZifa vakadzingwa basa vataurira Studio 7 vasingade kudomwa nemazita vati FIFA haiwanzotumira tsamba kumasangano anodomwa nehurumende akaita CSRC. Vati FIFA irutokoka vaKamambo kumagungano ari kuitwa kunze kwenyika kuratidza kuti haisi kufara nekupindira kwehurumende munyaya dzenhabvu. Asi gadziro yemakwikwi aya yave padano ripamusoro-soro kunyange pachine mhute panyaya iyi. Vatambi vese vane mukurumbira kusanganisira Prince Dube anotambira Azam kuTanzania vari mukamba vakamirira kusimuka vakananga kuCameroon neChina. Vatambi ava vanga vari mukamba panguva yeKrisimisi kuti vasapinde muruzhinji kuedza kudzivirira chirwere cheCOVID-19. Vamupandare vanoti vatambi vanotambira zvikwata zvekuEurope vachangobva ikoko vakananga kuCameroon uko vachanobatana nevamwe.
Taiwo saJordan Zemura, Admiral Muswe, David Moyo, Knowledge Msona naTino Kadewere takaita urongwa hwekuti club avo avashandise kusvika musi wa3 vozovasunungura kuti vauye kuCameroon kwavachange vachisangana netimu.
Vanoti vatambi vari mukamba vari kusimuka nechitatu kuenda kumafinari aya ayo Zimbabwe iri kukwikwidza kechishanu.
Timu ichasimuka muZimbabwe nechitatu musi wa29 yosvika kuCameroon yaonde musi wa30.
Mutambo weZimbabwe wekutanga uriko musi wa10 ndira apo Mauritius ari kusangana neSenegal iyo inotungamirwa na Sadio Mane anotambira Liverpool. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa che The Connection na 8 PM sikutarisa zviri kuitwa nevechidiki munguva ino yekupedza gore ra2021. Ndiapera rikaiti mbotarisa musoro inawo zvakare. ZANU-PF inoita sarudzo dzematunhu munyika yose. Mamwe masangano evarairidzi okurudzira hurumende kuti iite gadziro yakakwana zvikoro zvisati zvavhurwa kuitira kuti vadzidzi nevadzidzisi vasabatwe nechirwere cheCOVID-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokonekera nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murai zvakanaka vateereri. Tokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soko izikati.